vagara vachingochema chema gore negore pamusana pechekutanga mari pakupuwa mari dzavo kuti vanopuwa percentage yakaita sei. Chishuviro chedu chekuti dai vari mapuwo maus dollars avo nokuti ndo pane nyaya zhinji ipapo nokuti zvizhinji zviri kutengwa navarimi vari kutengana maus dollars kana kuti unopegwa wopuwa price yemaRTGS kazhinji kacho inenge yakapegwa neRBZ ende varimi vanopuwa mari inenge iri shoma sezvakaita gore rakapera varimi vakapuwa mari yakanga iri shoma shoma asi zvinhu zvakazokwira dhora rikadonha kusvika kuma 80 something dollars pa 1 dollar asi varimi vakanga vapuwa mari isingakwani kuti vakwanise kudzokera zvakare mumunda. Saka chishuviro chedu chekuti dai hurumende yatarisawo ipapo. Saka chishuviro chedu chekuti kana varimi vakatengesa fodya yavo namaus dollars ngavapiwe maus dollars avo ese akakwana uye kumabhengi vanhu vasaende kumabhengi varimi voenda kumabhengi vonosvika oshayiwa mari dzavo. Chishuviro chedu chekuti murimi kana achinge atengesa whatever mari yaanenge atengesa ngaapuwewo mari inoratidzikawo kuti at least anokwanisa kunoitawo maprojects ake kana kuinvestawo kufamu kwake kana kutengawo mainputs ake egore rinotevera.
Imi sesangano matanho apa amakatorawo ekudzivirira varimi kubva kumatambudziko ese amataura.
Tinotaura dialogue inenge iripo pakati pedu isusu varimi neRBZ nehurumende but kuti zvizotambirwa ndo panenge pane dambudziko hombe havazokwanisi kugamuchira zvinenge zvitaurwa nezvichemo zvinenge zvitaurwa navarimi.
Rimwe dambudziko amaijiti rinotaurwa nevarimi inyaya yecontract farming yekuti vanenge vachishanda pakurima nemakambani. Vazhinji vanozochema kuti mari zhinji inobva yangoenda kumakambani iyo vasara vasina cheuviri. Zvii zvamungataura ipapo?
Ndizvozvo chaizvo. Dambudziko nderekuti contract company inenge yakakontrakta murimi ndiyo zvekare inenge ichitenga fodya yacho ndiyo zvekare inenge ichipega mutengo wefodya iwoyo. Saka tinoona kuti kazhinji kacho pane kakudzvanyirirwa kanoitwa kumurimi nokuti kambani iyoyo haingakupi mari inoenderana nezvaunenge uchiita plus kazhinji kacho havatarise kuti waspenda mari. Zvekare dambudziko ratiri kuona rimwe rinenge riri kuitika nderekuti murimi anenge achinzi murimi mudiki anopuwa mari yechikwereti inenge iri pasi pasi zvichizokonzera kuti zvaanoshandisa kuti agozowana gohwo rakanaka hazvizoenderani asi macommercial farmers vanopuwa mari inenge iri pamusoro wozoprodusawo zvekare project yavo inenge yakanaka kupinda anenge ari murimi.